neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru ya kanaka wa tereri, tunosangana zakare maniru wa nasi uri musuwe shondo nyamavuvu 1-2021. Makatira ku Studio 7 ni venyirenya zirubiti kwa Mzimbabwe, jamulo piwa ni Studio 7 irimu Washington DC. Tunosenda utima kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezinezi rumichirongwa chedu cha nansi. Bazi rezo utano rinoti mazuwa manu mwadarika vanu mazana mana ni makumi masere ni vaviri 482 vakafane chirwere che COVID-19 uye vanachiremba vanoti vamwe varwere varikunonoka kuunzwa kuchipatara vozouya vototandadza. Bato rinopikisa RMDC Alliance roshora mtedzeri wemutungamiri wenyika va Constantino Chiwenga avo varikunzi varikurapwa kuChina ivo vakamboti vatungamiri havafaniri kuenda kunorapwa kunze. Asi bato rezanu PF rinoti hapana chakaipa kuti vaChiwenga vaende kuChina. Zimbabwe yocherechedza makore matatu kubva zvakapfurwa vanhu muHarare nevanofungidzirwa kuti mauto, asi hurumende ichishorwa nekusazadzikisa zvayakavimbisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zirezo utano rinoti nezuro vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 3490 vafa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira gore rapera. Mumazuva manomwe adarika chete vanhu mazana mana nemakumi masere nevaviri kana kuti 482 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvichienzaniswa nevanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 462 vakafa svondo rapera munguva imwe cheteyo. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1370 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nezvisere zvine mazana masere nemakumi matanhatu kana kuti 108,860. Asi mumazuva manomwe adarika vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 13,659 ndivo vabatwa nechirwere ichi. Svondo rapera panguva imwe cheteyo vanhu zviuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi masere nevatatu kana kuti 11,583 vainge vabatwa nechirwere ichi zvichiratidza kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nacho hwatidzikirei. Nezuro vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 1294 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi manomwe nemashanu zvine mazana masere nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 75,856. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kekutanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemashanu zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 1,645,559. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano vave zviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nemanomwe zvine mazana mapfumbamwe negumi kana kuti 767,910. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu miriyoni gumi nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro vamwe vana chiremba vari kurapa vari kurwara neCOVID-19 vataura neStudio 7 vanoti vari kusvisvikana zvikuru nenyaya yekuti vamwe vari kurwara nechirwere ichi vari kuzounzwa kuchipatara pasina zvakawanda zvekuti vana chiremba vavabatsire nekuti vanenge vave kutandadza. Muchenzeri wemtungamiri wenyika ba Constantino Chiwenga vanova zvegurukota rezveutano vari kushorwa nevamwe vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu mushure mekunge vaenda kunorapwa kuChina. Gore rapera vaChiwenga vakaudza vatori venhau kuti hurumende yainge yamira tsika yekupa vatungamiri kana makurukota mari yekuenda kunorapwa kunze kwenyika, uye vakavimbisa kuti nyika inenge yava ine zvipatara zvepamusorosoro zvinokwanisa kurapa makurukota kuitira kuti isarasikirwe nemari yekunze yakawanda. Asi bepanhau reWall Street Journal rinoti mazana nemazana evanhu akamanikidzwa kubuda mune imwe hotera muBeijing, China inonzi Legandel nemusi weChina mushure mekunge mumwe munhu ainge aenda kunyika iyi navaChiwenga abatwa nechirwere cheCOVID-19. Bepanhau iri rinotiwo vaChiwenga vari kurapwa chirwere chepahuro asi richiti pane mashoko ekuti havasi munjodzi yekubata chirwere cheCOVID-19. Rimwe bepanhau renyuzwoku rinoti haro zvinhu zvinogona kunge zvisina kumira zvakanaka kuna vaChiwenga sezvo vamwe vanhu vachengetedza vatatu vakabatwa nechirwere ichi zvakare muHarare vasati vasimuka kuenda kuChina. Bepanhau iri rinoti izvi zvinoisa upenyu hwavaChiwenga munjodzi sezvo ari munhu agara achirwara-rwara. VaChiwenga vakabayiwa havo nhomba yekudzivirira COVID-19. Kunyange hazvo vaChiwenga vari kunzi vari kurapwa kunze, mudzimai wavo wavari kurambana naye muzvare Mary Mubayiwa vakarambidzwa nedare kuenda kunorapwa kunze vachinzi vanokwanisa kurapwa munyika. Tatumira mubvunzo kumunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana nezvenyaya iyi, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
VaChiwenga vanova mutevheri wemutungamiriri wenyika zvekare vari gurukota rinoona nezveutano, ende panguva dzino kunyika iri kufambisa nyaya dzekuti vanhu vabayiwe jikiseni reCOVID-19 dzihwamupengo iri. Hazvisi zvinhu zvinoshamisa kana kuti zvinofanira kukadya madza vanhu kuti vaChiwenga vari kunzvimbo yeChina kana variko, nekuda kwekuti nyika yeChina yaita basa guru rekutipa mavaccines ekuti tikwanise kuti vanhu vedu vabayiwe sokubayiwa kwavari kuita. Saka hazvigoni kuti titeedzere makuwa ekuti vaChiwenga vafambira kunorapwa. Zvichida pamwe vari kufambira nyaya nehurukuro dzinoenderana nedzekuwanikwa kwemamwe mavaccines akawanda kuti nyika yedu inge ichiwanikwa vanhu vese vechivaccine.
Asi vanopikisa kavanoti garo ziva kuti vaChiwenga vanonorapwa kuChina.
Mashoko iwayo haasi mashoko akanaka, especially achibva kune vanopikisa, nekuti ivo naivowo vari kubayiwa jikiseni iri vachiziva kuti riri kubva kunzvimbo yeChina. Saka naizvozvo kusimbaranzwa kwekudyidzana kwenyika dzedu mbiri takanangana nenyaya dzemavaccines hakusi kunofanira kuti kukonzerese makuwa enyaya dzenhema nenyaya dzisina maturo.
Asi kavamwe vari kuti vaChiwenga ndivo vega vakataura kuti vatungamira vafanire kuenda kunorapwa kunze kwenyika uko, vachiti zvinopedza mari yekunze.
VaChiwenga navamwe vatungamiriri venyika havana neimwe nzira yavari kuti ivo zvakashata kunorapwa kunyika dzekunze kana pachinge paitika dambudziko risingagoni kurapwa muno. Kunyange vanhuwo zvavo vasiri vatungamiriri vanorapwawo zvimwe zvirwere kana mamwe matenda asingawanikwi ane mishonga kana madhokotera asingawanikwi muno masati awanikwa muno. Zvinozikanwa kuti nyika yeChina kayakabudirira munyaya dzezveutano kudarika nyika yedu.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, Tabatawo mutevheri wemutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo.
Munyika medu tere dambudziko rinotyisa, dambudziko rinokonzereswa neZANU-PF, kusiyaniswa kwevanhu. Vamwe ndivo kwamainini, vamwe ndivo kwamaiguru, vamwe ndivo vanofanira kuwana zvakanaka, vamwe vachiwana zvakashata. Ndo dambudziko rataita, vanofanira kuwana zvakashata varombo vasingakwanisi kutora mari yenyika kushandisa kuita zvavanoda.
Asi kavamwe vanogona kuti vaChiwenga munhu ane mari dzake kuda ndege yavari kunzi vahaya nekuenda kunorapwa, iyi mari iri kubva muomwe mavo.
Tinozviziva kuti kufamba kwaita vaChiwenga kubuda kunze kwenyika kundotsvaga kurapwa kwakanaka, vanoshandisa mari yehurumende. Imari yematexpayers, imari inotobva pa2% inobhadharwa nambuya Ezra vari kwachienda mbuya, imari inotobhadharwa nambuya vatafadzwa vari kumasvingo, nemari dzakasiyana siyana mataxes. ndo mari inotorwa ichishandiswa kuti inorapa umwe murume asi vamwe vachiparara vari muzvipatara zvehurumende vari muzvipatara zviri munyika muno. Tinonyanya kutarisa nyaya yekuti ZANU-PF ndouya atungamirira mukuparadza zvinhu muZimbabwe, kusanganisira nyaya dzezveutano, kusanganisira nyaya dzemuhoro yevanhu vanoshanda muzvipatara, kusanganisira maconditions evanhu vanoshanda muzvipatara.
Munoonawo seiyo nyaya yekuti vari kunzi vari kunorapwa kunze ivo vakamboti hazvifaniri kunge zvichiitwa nevatungamiri?
Hazvekuti iye vakazoti hanzi maminista asabuda vopedza vakuzobuda futi kunze. ZANU-PF ndiani anoitira ZANU-PF?
Muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance vaClifford Shachwayo vachitaura vari parunare muHarare. Nasi Zimbabwe iri kucherechedza makore matatu kubva mauto achitungamirirwa naBrigadier General Anselm Sanyatwe apomerwa mhosva yekupfuura vanhu vatanhatu nekukuwadza vamwe muHarare mushure mekuratidzira kwevanopikisa veMDC Alliance nekusafara nezvainge zvabuda musarudzo dza2018. Mushure mekushorwa nenyika dzakawanda nemasangano akazvimirira oga, hurumende yakaumba komisheni yaitungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKalema Moshante uye yakavimbisa kuzadzikisa zvakabuda muongororo iyi. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHuman Rights Watch neAmnesty International anoti hapana chinobatika chaitwa sezvanga zvavimbiswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nekuda kwekuti hapana chainge chaitwa, hurumende yeAmerica yakabva yatemerawo vaSanyatwe zvirango. Mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato rinopikisa reDare vaGilbert Dzikiti.
Tinoziva tinga kuti hurumende ine maarms ayo akafanana nevamwe makomishoni akafanana naZimbabwe Human Rights Commission. Vaifanira kuzorisiva macomplaints to further the issue. Ara ava navo individual and I want to hope vakaenda nema individual complaints avo vakakwanisa kuassesswa vachikwanisa kukomba nzeswa after due process has been done. There is a process inotoitwa kana munhu achinga kuwadzwa patsaona dzakafanana izvozvo in public disturbances. Saka zvinotoradzika zvega kuti izvo vazhinji vasina kutedza maprocesses aya vakanga vachiziva kuti they were on the wrong side of the law.
Vamwe vanoti vakaenda kumapazi vose aya nemakomishen aya asi hapana chabuda.
Hatisati ndaona nemareports akawanda hatatamboona even in the media vanhu vakaenda zveshuwa vachinoclaima kuti ndakazopfugwa except kune vamwe vandakazwa kuti pane mwe akatawa tukabati 20,000 here. I don't think kuti maybe yanga related kunyaya iyoyi yemuswa wanogasa 2018. Kana varipo vanhu vakaita seivavo, they should have taken it upon themselves without any push kuti vaende kunokomba nzeto. Asi munongozviziva zvemuZimbabwe.
Munorevera pamungajekesa.
Hazvishamisi kuti vanhu ava mademonstrations vaise mademonstrations anga akaorganizwa nevamwe mapoka ekumavirira anogona kunge vakaenda vanhu vakanofinanswa. Zvimapoka iwayo vakatopuwa tingoti vakapuwa nemapoka iwayo vakasazoda kuya kuhurumende nekuti vanenge vaite zvavanenge vakapuwa kare.
Nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato rinopikisa reDare vaGilbert Dzikiti vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai Bere.
Ya, pama recommendations akaitwa neMontland Commission, maonero edu ndeyekuti hurumende haina chido chekuti vange vachizadzisa marecommendations iwayo. Pane marecommendations akawanda anosanganisira marecommendations ekushandura mitemo ine chekuita nemabatiro atinoita sarudzo muno munyika. Marecommendations atingati pane kuti vange vachifambira mberi vari kutodzokera kumashure.
Munga pamuenzaniso nekuti takatoona vamunangagwa vachinyora patwitter kuti vari kuvandudza zvinhu munyaya dzesarudzo.
Dzakabva tataona hurumende vachitobhana my elections, izvi zvinowedzera kunyunyuta zvichivhara matongero egutsa ruzhinji. Imwe recommendation yatakaona zvekare yanga iri recommendation yemashandira anoita mapurisa munyaya yekuti vasawanikwe varivo vanotyora kodzero dzevanhu. Asi takatoona kuti mugore ra2020 negore ra2021 mapurisa ndivo vakatonyanya kuonekwa vachityora kodzero dzevanhu, zvinosanganisira kutouraya vamwe vanhu vakaita sana Levison Mnqube uyo akaurayiwa mugore ra2020. Imwe recommendation yatakaona yakaiswa neMontland Commission yanga iri nation building na reconciliation.
Zviri kuzadzikiswa here?
Tinoona kuti vehurumende pane kuti vange vachitanga maitiro chaiwo ekukurukura kuti tivake nyika yedu. Vakawanikwa vachiumba chirongwa icho chePoland. Cheiyo yatinongoona sekunge kungobata vanhu kumeso kuti zvinzi nyika iri kukurukura. Asi hapana national dialogue kana munhu achingokurukura neavo vaanotamba navo. Asi iri kukurukura neavo vaanonyatsokwikwidza navo. Nezuro takatoona ivava vemubatanidzwa wePoland iyoyi. Mumwe wavo anova iye aiva komishina weMontland Commission. Vachitopiwa motokari. Imwe recommendation yanga iripo yanga iri yekuti vanhu vakasangana netsekwende mhuri dzakaurayirwa vanhu idzi vange vachipiwa muripo. Asi takatoona komishina wePoland varivo vava kutopiwa motokari navamunangagwa nezuro.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai bere vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende repamusoro-soro muAmerica reSenate nezuro rakashanda zvarisingawanzoita mukupera kwevhiki kuti rizeye bhiri rekugadzira zvivakwa kana kuti infrastructure bill remari inosvika 1 trillion riri kuda kunzi ripasiswe nemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden. Bhiri iri rine rutsigiro kubva kubato riri kutonga remaDemocrats uye rinopikisa remaRepublicans. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mwari yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira kwechirwere checoronavhairasi munyika. Panguva iyo chirongwa checovid-19 lockdown chowedzerwa nemavhiki maviri. Muchirongwa tina Dr. Tinotenda Simemeza Nyanzvi munyaya dzeutano. Dr. Simemeza, ndinomukamuchira muchirongwa. Nyaya iri muchirongwa mainzwa bazi rezveutano nezuro kana kuti Ministry of Health anezuro rakati pane vanhu 1370 vakabatwa nechirwere checoronavirus, 42 vakafa. Mashoko aya munomatambira sei?
Tikuona kuti chirwere checorona chiri kupararira nyika tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti tisaspreade chirwere ichi munyika. So tinoda kuti vanhu ivo vanowanikwa vane masymptoms echirwere vatestwe, vaite self-isolate. Kana uchinge wazviona kuti chirwere ichi chiri kukuafekta maningi, kana wakutadza kufema, woona ana chiremba nekuchimbidza kuitira kuti ukwanise kuwana rubetsero nekuchimbidza. Tinokurudzira avo vasati vavhakinetwa vakwanise kutora nhomba kuti titeeredzere kuspreada kwechirwere ichi munyika medu.
Ndanchikumbira kuti muudzowo vateereri zvizere nezvamuri kusangana nazvo muzvipatara umo. Tinoona kuti muzvipatara zvakasiyana siyana
tikuona kuti vanhu vati wandei vari kuda kubayiwa nhomba ngemakiu akati rebei, but tikuona zvakare kuti pane nhomba dzakauya manje manje zvinova idzo dzaakubetsera kuti zviderere, makiu aderere. Tinoona kuti vanhu vakubayiwa zvakanzi neministry wakasvika before 5 PM munhu wese anenge ari pamutsetse wekubayiwa nhomba anobayiwa zuva iroro.
Pakatanga kutekeshera chirwere checoronavirus, vanhu vazhinji vanga vachishaya nepamusana pechirwere ichi vanga vari vanhu vakati kurei, uyezve vechidiki vane atinoti nechirungu maunderlying conditions. Zvino taakuona kuti mazuva ano munhu wose wechidiki mukuru ari fit, atiri fit nayewo paanobakwa nechirwere ichi checovid-19 vari kushaya. Izvi zvakachinja riini, uyezve chii chiri kuita kuti munhu wese ashaye nepamusana pechirwere ichi checovid?
We just need to look at my statistics that repo. It's still the same to say vanhu vakuru uyezve vanhu vane maunderlying conditions uyezve vasina kuvaccinatewa ndo vari kuwanikwa vari kuzofa nechirwere. Vanhu vadiki varipo vari kuwana chirwere ichi, but manumbers acho haana kupanda zvakanyanya. Asi taona kuti nenyaya yekuti Delta variant nova iyo yatekeshera iri kuratidzawo kuti iri kubatawo vanhu vechiki, inge vari kurwara, vamwe vari kuita pakurenda kuzvipatara bati ma statistics achiri kuratidza izvo kuti vanhu vakuru uyezve vane ma underlying conditions akaita se hypertension ne diabetes ndo vari kuwanikwa uyezve vasina kubva ndo vari kuwanikwa achizosvika pakurwarisisa nechirwere ichi kana kuita pa
ndeapi mashoko amungasiyira vechidiki kunyanya ivo vari kuti aa nanhasi hongu vari kuona kuti pane vanhu miliyoni vabayiwa nhomba muzimbabwe asi ivo vachiri kutya ndeapi mashoko amungada kuvasiyira
mashoko andingada kuvasiyira ndekuvakurudzira kuti vabayiwe nhomba nhomba dzese dzakapfurwa neWHO dzinokwanikwa idzo dzichishanda mukupreventa severe disease kana uchinge wazowanikwa wabatwa nechirwere saka ndinokudzira kuti vanhu vese vechidiki nevechikuru kuti vabayiwe nhomba iyi sezvo inobetsera kuti masoja emuviri akwanise kurwisana nechirwere ichi kana uchinge wazowanikwa wabatwa nao saka ndinokurudzira muri Zimbabwe kuti ibayiwe nhomba nhomba iri kuratidza kuti iri safe inge iri kushanda ndinokurudzira kuti munhu wese abayiwe takabayiwawo inge zviri kutibetserawo kuti tisazononyanya
aiwa mhuri yezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi regai titende dr tinotenda zimemesa nekupinda muchirongwa tosangana zvekare pachirongwa chelive talk the connection nemusi wechipiri mhuri yezimbabwe apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yekuparara kwechirwere checovid-19 munyika tichange tichitarisa zvekare zviri kuitika pasi rose panguva iyo vechidiki vemuzimbabwe vobatana nevechidiki vanobva munyika dzakasiyana-siyana dzemu Africa, pasi pechirongwa che-2021 Mandela Washington Fellowship Summit. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Maikove. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino toenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri ndinokutambira ine mufaro ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mukupedzisa nyaya yedu yen'anga ngatinzwei zvamunofunga nemashoko atakapiwa namufundisi Oliver Mandisodza svondo rapera
danzwa vatanonoka Wande vanga vachibvunza kuti iko kumboti n'anga zvinorevei fundisi wapindura wasa ndinonyatsogutsikana kupindura kwavo nekuti shoko ripo nderekuti nga kuruma nga kuruma kurwadzose zvinongoitwa kun'anga zvakanguva zvongori zvinhu zvekungoruma chindosaka ikanzi n'anga ndosaka muchiona zvinhu zvose zvishandiswa pan'anga zvakangofa unopiwa midzi yakafa iyo inenge yakasungirira zvimateme zvemakamba dzakafa nezvinhu zvakangofa kurova zvinhu zvose zvinoitwa pasi zvipenyu saka isu muna kristu tiri vapenyu ndisina magwaro andingakupai zvangu pamusoro peshoko iri asi ndoda kutsanangurirai chinhu chinoti n'anga haina chakanaka chainoita ndinozvidzigira nekuti n'anga ukaenda kweiri uchiti ndoda kuuraya munhu inokwanisa kukuurayira munhu ukaenda kweiri uchiti ndoda kutsiva inokwanisa kukutsivira kumunhu uya asi shoko ramwari rakanaka rinoti ropafadzai musatuka ropafadzai vanokuitirai zvakaipa n'anga basa rayo ndiri kupa vanhu zvikwambu vachiuraya hama dzavo vanhu vachiita mari vachifamba vachikudzwa navanhu neropa ravanhu
asivo vadenis tandavantu vanoti kana uchitenda kuna mwari mibvunzo mishoma
ndinganyatsobudisa hangu kupashira ndichiti kunamata kunobva mumunhu uyezve tinotenda nezvinopindura vafundisi mazire vanenge vachiita anopindura saizvozvo kuti zita rangu ndinonzi Dennis Thunderbantu nachoziva kuti kana uchinge uchitenda pana mwari you don't have to ask a lot of questions kuti mwari havadi kupashirwa havadi kupindirwa noumwe munhu ndosinamata umwe mwari panze pangu saka sinongotenda kuti mwari vakanaka vakachena uyezve havadi munhu anovabatsira mwari vanongoda kudzibatsira ivo pachavo
umwe mutereri anotiwo haana kugutsikana nemhinduro yakapiwa namufundisi Mandisodza
idzo n'anga chaiko chaiko dzinoshandiswa nani sekuti ukanorapiwa unoita zvakanaka asi bhaibheri ukaverenga bhaibheri renge richiti n'anga hadzina kunaka saka inini pandiri kuda kuziva ndipi kuti idzo n'anga chaiko chaiko simba radzo rinobvepi chaiko chaiko rekuti dzizoita zvinhu zvokuti iwe kana uchirwara unokwanisa kunopora kana uri kuwaenda kun'anga ikoko ndotenda
tachiedza zvakare Reverend Oliver Mandisodza
tazwai wadiwa vateereri Tasa shukura mwari John 8:31-32, Jesu notaura chiti, kana mchigara mshokurangu, mwari wadzidzi wangu zero kwashu. Mchaziva shokwadi, nezvokwadi chakusunungurai. Isaiah 19:3, inoti, mweya weIjipita uchapera mukati mavo, ndichaparadza kufunga kwavo avo. Wachandobvunza zvifananidzo navanamazango navauki nen'anga. Mwari warikutaura kuti wachaparadza vanhu vanoshanda kana kuti vanofunga zvekunobvunza n'anga. Zvoreva kuti hazipo pachitendero chemubhaibheri kuti titi tinotsvaga n'anga dzinobva kupi. Tinongoti mweya yetsvina, mweya wabati. So kumuteereri kune sarudzo mudikani yekuti either uri kuteera Jesu kana kuti uri kuita zvechiwanhu. Ndo mapinda andogona kuita mubvunzo uno. Wadikani, ngatasei kuna Jesu kana tada zvekunamata?
Tisati tapedza chirongwa chedu, vateereri iko vakabvunza mubvunzo uyu vakleva chokuda, vakagutsikana netsananguro yamufundisi Mandisodza here.
Ndakabatsirika zvemazviro kwazvo. Ndinotenda baba Tanono Kahwande. Ndakabatsirika ndichipa kutenda kuna mufundisi vakandibatsiravo, mufundisi Oliver Mandisodza. Ndinotenda chaizvo, Mwari vakuwedzerei ruzivo. Ndakabatsirika zvemazviro kwazvo kuti kunyange ndikabatsirika nemutoo upi kun'anga, asi zvan'anga hadzizi murongwa hwaMwari.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu kuwhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kahwande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Kahwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, vatambi veZimbabwe vave kudzoka kumusha vose pasina kana mumwe chete awana menduru kumakwikwi eOlympics ari kuitirwa kuTokyo, Japan. Mike Ukariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambi anga asara akamirira Zimbabwe makundano aya ndeScott Vincent weGolf, uyo apedza mitambo yake nhasi ari pachinhano chegumi nenhanhatu nemapoints mazana maviri nemakumi manomwe nematatu 273. Mapoints mana chete pasi pasi Tipanwe kuTaipei, uyo atambidzwa menduru yebronze. Vanotevera mutambo uyu vanoti Vincent angadai ari pavatambi vatatu vabuda nemenduru nhasi dai asina kutatarika musi wekutanga kwemakundano aya. Xander Schofele wekuAmerica ndiye atora menduru yegoridhe, apedza ari pa18 under, achiteverwa naRory Sabatin wekuSlovakia, uyo atora menduru yesirivha ari pa17 under. Mutambi wegorofu vaWellington Chando vanoti kunyange asina kuuya nemenduru, Vincent adadisa nyika nematambiro aaita.
Sezvadadisa zvaita Scott kuti apinda mumafinals, zvaita izvozvo izvi adadisa.
Vanoongorora nyaya dzemitambo vaBrian Manyati vanoti ino haisisiri nguva yokutarisa kuti auya nemenduru here kana kuti kwete, asi zvaaitira nyika.
Ngatiregedzei kungotarisa chete kuti azokundikana, ngatikurudzirwe chose nezvaaita.
Vincent anga ari pavatambi vashanu vakatumirwa neZimbabwe kuma2020 Olympic Games, avo vari kudzoka vasina chavakabata. Vamwe vacho ndeDonato Katai naPeter Wetzel vekutuhwina, Peter Purcell Gilpin weRowing naNgoni Makusha wekumhanya nzendo pfupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti mumazuva manomwe adarika vanhu mazana mana nemakumi masere nevaviri kana kuti 482 vakafa nechirwere checovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ini mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.